manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri chikumi 8/2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Haona vachisvika ikoko vachiputsa midziyo vachiparadza midziyo nemimwe midziyo yevanhu vagara vari kubhadhara maretsi kusitofarare midziyo yevamwe vakagara vane malicense ekunge vachishandira pavari kushandira saka izvi zvatishamisa chose ende tisatisi kuziva kuti chirongwa ichi chakatangwa nehurumende nesitofarare chinobata here chiro vanhu vari kushanda pasi pomutemo
Makanzuro eHarare nechitungwiza anoenderera mberi achiputsa midziyo nezvivakwa zvisiri pamutemo.
Kana tichitarisa kuti hurumende iri kuisa zvirongwa izvi zvekupatsanura kwekwe pane amwe ese maguta nedzimwe dzese nzvimbo mukwekwe pamusaka pekuti pane munhu mumwe chete akafa mudunhu rekwekwe nevharenzi yacho yekuIndia. Tinenge tichiona kuti hurumende yaterasikei muono wayo.
Hurumende inowedzera lockdown muguta rekwekwe kwemamwe masvondo maviri. Banga guru rebudiriro muAfrica rinoti riri kufara nemabatirwo akaitwa basa nekanzuro yeguta reBulawayo. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makanzuro eHarare nechitungwiza nhasi aenderera mberi nekupwanyira vanhu midziyo yavo achiti zvivakwa izvi zviri kunze kwemutemo. Panguva yanga ichiitika izvi dare repamusoro reHigh Court ranga richinzwa chikumbiro chokuti kupwanywa kwezvivakwa uku kumiswe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Kanzuro yeHarare ichishanda pamwe chete nemapurisa nhasi yapwanya zvivakwa zvavanotengesera mumigwagwa pamwe nedzimwe nzvimbo dzinotengeserwa motokari kumbudzi roundabout ukuwo kanzuro yechitungwiza ichipwanyawo zvimwe zvivakwa zvakadai mudhorobha iri. Mutungamiri wesangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamewo wadzai vatisangano ravo rarwadziwa zvikuru nedanho ratorwa nekanzuro yeHarare.
Masikati anhasi tingati kuda kutanga makuseni anhasi taona kanzuro yeHarare ichiuya nemagreda ayo nezvinoparadza midziyo vachienda kuarea iyo inonzi kumbudza roundabout. Kumbudza roundabout kune mainformal traders akawanda kwazvo ari kuwana raramo ikoko. Taona vachisvika ikoko vachiputsa midziyo vachiparadza midziyo nemimwe midziyo yevanhu vagara vari kubhadhara maretsi kusitofarare midziyo yevamwe vakagara vane malicense kunge vachishandira pavari kushandira saka izvi zvatishamisa chose ende tisatisi kuziva kuti chirongwa ichi chakatangwa nehurumende nesitofarare chinobata here chiro vanhu vari kushanda pasi pomutemo. Vamwe vavanhu vakanganisirwa zvinhu zvavo vakanganisirwa raramo yavo vanhu vari kubhadhara maretsi kuHarare City Council.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti kanzuro yavo haisi kuzoramba yakapeta maoko vanhu vachiita madiro aJorjina muguta ravo.
Hongu tine chirongwa chekuti vana muzvina bhizimisi vese vanotengesera motikari mune atinoti muchirungu maroad servitude vabvise nzvimbo idzodzo. Kanzuru iko zvino iri mushishi rekutsvaga nzvimbo yakakodzera yokuti vose vanotengesa motikari dzavo vange vachitengesera kunzvimbo iyoyo. MuHarare move nenzvimbo inozivikanwa kunzi kana uchida motikari unoenda kunzvimbo ipi sezvinoitika nemamwe maguta akafanana naPretoria naJohannesburg zvokuti motikari hadzingotengeserwe pese pese. Ndo urongwa huripo uyu. Kana urongwa uyu hwangobudirira motikari dzedza kutengeserwa kumagaraji iwayo uyezve tichikurudzira vanotengesa dzimotikari kuti zhinji dzachona dzigare kumawarehouse kuti nzvimbo yavanenge vapuhwa diki iyoyo kwanise motikari dzekuratidzira vanenge vachitengesa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rechitungwiza Residence Trust, muzvare Alice Kuvea, vati kanzuro yemudhorobha ravo yakabvira nezuro kupwanyira vanhu midziyo yavo. Muzvare Kuvea vatiwo chiri kuvarwadza ndechekuti vamwe vari kupwanyirwa zvivakwa zvavo ivo vachibhadhara mitero kukanzuro, vachiti pari zvino havachazive chekubata sevagari.
Chokwadi, kunyange takaisa nyaya yedu iri kumatare edzimhosva kunove kuhigh court nezuro chaiyo, kanzuro pamwe chete nemapurisa vakapinda musha vakapwanya. Zvinova zvinhu zvinosiririsa zvisingabviri. Takabatikana zvisingabviri sevagari. Taka vazhinji vakarasikirwa nemawadhiropu zvakawanda, marata zvese zvavanodai vachitengesa.
Meya wedhorobha rechitungwiza Valove Moma iko vati zviri kuitwa izvi hazvisi kuitwa nekanzuro iri yoga, vachiti chirongwa ichi chirongwa chiri kuitwa nemapazi ehurumende akawanda.
Kanzuro haishandi yoga, inoshandidzana nemamwe mapoka ehurumende. Saipapa kune migwagwa iri mukati menzvimbo yechitungwiza. Migwagwa iyi ndehurumende ichiranwa neDepartment of Roads yeMinistry of Transport. Ine zvainenge ichitarisira nezvainenge ichisungawo maringe nemigwagwa yainokontrola. Kana kuti iri pasi pavo.
Panguva yanga ichipwanywa zvivakwa zviri muHarare nechitungwiza, dare repamusoro iro ranga achifanira kunzwa chikumbiro chechitrust chekuti kupwanywa kuri kuitwa zvivakwa izvi kumbomiswa, rati richazonzwa chikumbiro ichi nemusi wechina. Vatafadzwa muguti vanhu veprovincial development coordinator wedunhu reHarare vakaburitsa mashoko nezuro, vachiti chirongwa chekupwanywa zvivakwa zviri kushanda zviri kunze kwemutemo chichaitwa muHarare, chitungwiza neruwa senzira yekuchenesa dunhu reHarare. Pakamboitwa chirongwa chakadai muna 2005 icho chaidaidzwa kuti Operation Murambatsvina, nhume yeUnited Nations amai Anna Kajumuloti Bajuka vakati chirongwa ichi chakasiya vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe 700,000 vasina pekugara uye zvekudya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dare remakurukota rawedzera namamwe masvondo maviri. Mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown mukwekwe zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 muguta iri. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vazivisa nezvedanho iri mushure memusangano waitwa nhasi masikati. Zvinonziwo vamwe vanhu vaviri muguta iri vakawanikwa vaine utachiwana hunokonzera covid-19 hweb1617 uhwo hwakatanga kuonekwa kuIndia uye hunonzi hunopararira nyore kudarika humwe utachiwana hwose. Vanhu havabvumidzwi kufamba-famba kubva nguva dzenomwe manheru kusvika nenguva dzenhanhatu mangwanani yezuva rinotevera. Mabhizimusi anenge achisungirwawo kuvhura nenguva dza8 mangwanani achivhara nenguva dza5 madeuka zuva. Hurumende yakambenge yadzika mutemo uyu kwemasvondo maviri kubva musi wa21 Chivabvu. Kwekwe yakaita vanhu vakawanda vakabatwa nechirwere chaCovid-19 mumazuva adarika. Tabata mumwe mugari wemukwekwe vari murwiri wekodzero dzevanhu vatendai Ruben Mbofana avanoti danho iri rinoita serakanaka asi haripedzi dambudziko rechirwere ichi sezvo riri kungotarisa guta rimwe chete, asi vanhu vaive nechirwere ichi vanogona kunge vakasangana nevanhu vanodai vakawanda.
Ini semugari wemukwekwe sekuona kwangu ndinoona danho iratorwa nehurumende rinoita senge rakanaka kana riri pabepa, sezvo tichionawo kuparadza kwaita chirwere ichi checovid pasi rese. Zimbabwe haina kusiyiwawo, iri kurohwawo neshamo yecovid-19 iyi. Asi tichitarisa danho riratorwa nehurumende rinova rakatanga kutorwa masvondo maviri apfuura nhasi uno, zvakanzi vawedzera mamwe masvondo maviri vachinangana nedunhu rekwekwe kana kuti neguta rekwekwe nenzvimbo dzakarikomberedza. Ndinoona risiri danho rinotipa minduro kana kuti rinotipa zvinangwa, rinozadzisa zvinangwa zviri kudiwa apa. Chakaita kuti kwekwe ipatsanurwe pane mamwe maguta ese inyaya yevariant yavanoti yakabva kuIndia, ino yakatouraya muzvinabhizimusi wataiziva tese muguta rekwekwe.
Zvii zvamunoti imi dai zvaitwa pane danho ramuri kutaura irori kuti hamuone richishanda?
Kana tichitarisa kuti hurumende iri kuisa zvirongwa izvi zvekupatsanura kwekwe pane amwe ese maguta nedzimwe dzese nzvimbo mukwekwe, pamusaka pekuti pane munhu mumwe chete akafa mudunhu rekwekwe nevariensi yacho yekuindia iyi, tinenge tichiona kuti hurumende yatirasikei muono wayo. Tichiona kuti munhu akabva kuindia uyu ari kunzi ndiye akauya nechigwere, ndiye ari kunzi akabva kuindia akaburukura ndege kuHarare, akafamba kubva kuHarare nemafambiro akaita mota kana bhazi hatinyatsozivi akauya kukwekwe. Saka isu tinenge takuti munhu uyu akatoita contact yatinoti contact iya kubva kuHarare, akapfuura Chegutu, akapfuura Kadoma, akapinda mukwekwe. Mukwekwe imomo ehe akasangana nevakasangana navo. Saka zvakutoreva kuti zvinogoneka kuti akatopa chigwere ichocho asi hachisachakuzikanwa, hachisachabatwa kune vamwe vanhu vari kunze kwekwekwe. Saka kuti titi kwekwe chete chete ndo yakunziri palockdown, ipapo tinoona pachinetsa.
Saka zvii zvamunotidai zvaiitwa vambofana?
Lockdown yaitwa mukwekwe yasiyana sezvatakamboona zvichiitwa kuna naWuhan nekumwe kwakadaro kwakatanga chirwere cheCovid chikwatakabva zvakadzi. Wuhan yapa lockdown yanga yakatofa hours, hapana izvozvo.
Avanga vari mugari wemukwekwe vari murwiri wekodzero dzevanhu vatendai Ruben Mbofana vari parunare mukwekwe neStudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa neCovid-19 nezuro wakare, uye vamwe 40 nevapfumbamwe kana kuti 49 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Pavanhu vakashaya, vatatu vari mudunhu reBulawayo, mumwe chete kuManicaland uye mumwe kuMatabeleland North. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pachiuru nemazana 600 ane 10 nemumwe kana kuti 1611. Vanhu vose 40 nevapfumbamwe vakawanikwa vaine COVID-19 vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze. Izvi zvakasiyawo uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 munyika yose vave pazviuru 30 nezvipfumbamwe nemazana 2 nemakumi 3 nevasere kana kuti 39,238. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana 3 ane 90 nevashanu kana kuti 1,373 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro wakare, kuchitiwo vamwe zviuru zvina zvine mazana 4 nemakumi 3 nevapfumbamwe kana kuti 4,439 vachibayiwawo nhomba yepiri. Izvi zvinonzi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga nyika yose wasvika pazviuru 600 nemakumi masere nezvisere nemazana 600 ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 688,696. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri nyika yose vave zviuru 300,015 nezvishanu nemazana 2 ane 90 nevashanu kana kuti 385,275. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni 10. Banga reAfrican Development Bank rinoti rinofara nebasa rakaitwa nekanzuro yeguta reBulawayo mukuvandudza basa rekuwanisa vagari mvura yakachena pamwe nekurasa mvura ine tsvina mushure mekunge kanzuro iyi yapiwa mari nebhanga iri. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kutaura neStudio 7 parutivi rwemusangano wavaita nevakuru vakuru vekanzuro yeBulawayo nhasi, mukuru webhanga reAfrican Development Bank kana kuti ADB amai Judith Katera vati vanofara kuti chirongwa cheBulawayo Water and Sewerage Services Improvement Project chakafamba zvakanaka. Amai Katera vati kunyange hazvo pasati paine ongororo yechirongwa ichi yaitwa zviri pamutemo, vanogutsikana kuti kanzuro yeguta reBulawayo yakaita nemazvo basa raitarisirwa kuitwa pasi pechirongwa ichi, vachitiwo mucherechedzo wakanaka unoratidza kuti makanzuru anokwanisa kushanda zvakanaka.
Water project yatati kutaura nezvayo nhasi imwe yemaprojects akapiwa mari nebhanga zvitsigirwa nehurumende. Ndanzwa kufara zvakanyanyisa nokuti project iyoyi ndaona iriyo project number 2 kubva kune project yandakaona kuWelvis Bay kuNamibia the container terminal ne oil storage facility yavo yavakapuwa zvakare mari nehurumende. Implementation kuvaka kwavakaita speed yavakashanda nayo despite atine COVID kusvika patasvika nhasi ndanzwa kutenda.
Pasi pechirongwa ichi Bulawayo yakapiwa mari inoita ma$33 million emadhora ekuAmerica kuti iite basa iri kutanga mugore ra2016. Munyori wekanzuru wa Christopher Dube vati chinangwa chekuya kwaita mukuru mukuru webanga ADB nevamwe vavo change chiri chekuti vaone kuti urongwa uhu huri kufamba sei sezvo chirongwa ichi chave kusvika kumagumo.
Benge auya kuzoona kuti ichi chataita because ndasvika kumagumo taifanira kunge takapedza program inoyi end of last year but haina kuzopera because COVID pandemic. Asi inofanira kupera gore rino tasvika pa 96.2% kuti tipedzese maprograms etu ese and ndinovimba maprograms ese anopera mame acho asara acho pa 4% asara inoyi imeacho inopera October imeacho tichipera zvei muna December.
Vadhuve vati chirongwa ichi chingadai chakapera asi zvimhenga mupenyu zvakasiyana siyana kusanganisira kuchinja chinja kwemari inoshandiswa munyika pamwe nekuveko kwechirwere checovid-19 kwakaita kuti chirongwa ichi chinonoke kupera panguva yachaitarisirwa kupera. Asi mumwe mugari wemubulawayo uyo angozvidoma nezita rekuti amai moyo vati havasati vaona kubatsira kwechirongwa ichi.
Isu hatisati taona kushanda kwechirongwa ichi nokuti kuno kwatinogara mvura haisati yasvika.
Guta reBulawayo rakatarisana nedambudziko rekuwana mvura yakachena yakakwana uye kurasa mvura ine tsvina nenzira yakafanira inoita kuti mvura iyi isape vagari zvirwere. Muna chikunguru wegore rakapera kune vanhu 13 vakafa muguta reBulawayo nechirwere chemanyoka. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Yashika nguye kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemachechi muCameroon vari kukurudzira mapato ari kurwisana munyaya yekupatsanurwa kwenyika iyi kuti amise kupamba pamwe nekumbunyikidza vafundisi. Mumashondo maviri apfuura vafundisi vatanhatu veRoman Catholic vakapambwa muCameroon imwe chechi yavo ikarwiswa vanhu vaviri vakafa. Uye vanogumi nemumwe vakakuvara. Mumashoko ayo kuvatori venhau nhasi kereke iyi yati Reverend Sylvester Ngabanza vakapambwa nemauto emuCameroon mumusha weCovi musi wachikumi 4 uye kusvika pari zvino mauto achangovachengeta. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica amai Kamala Harris vanoti vachakurukura pamusoro peMexico munyaya dzedunhu reLatin America apo vachasangana nemutungamiri wenyika iyi nhasi vaAndres Manuel López Obrador muguta reMexico City zuva rimwe vabva kusangana nemutungamiri weGuatemala murwendo rwavo rwekutsvaga nzira dzekumisa vanhu vedunhu iri kupinda muAmerica. Dziri kuyambira kuti nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi yatanga munguva ino yechando inogona kukanganisa zvakanyanya urongwa hwekumutsiridza upfumi wagara uchitatarika nekuda kwechirwere checovid-19. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti vanovimba kuti kudzimwa dzimwa kwemagetsi hakurambe kuchiitika.
Tinodaira kuti izvi zviri temporary nokuti nguva yese yapfuura tanga tichiona kuti magetsi anenge angava stable. Asi zvikaramba zvichiitika zvinovhiringidza famba zvakanaka kwemabhizimisi nekuti michina yatinoshandisa mumabhizimisi zvese zvatinoshandisa mumabhizimisi zvinoda magetsi kubvira kumalights ekuonesa, kubvira kupomba mvura, kubvira makombiuta edu, kubvira mishini yedu mihombe inodrivewa nemagetsi. Saka tinotarisira kuti magetsi achange ari stable. Akasaita stable zvinovhiringidza zvese zvandataura izvi hazvizoshanda zvakanaka. Zvikasashanda zvakanaka yatinoti production haigone kuitika. Nematargets edu atinenge takaseta kuti tinoda kugadzira zvakadai, tichizenge tazvipedza nenguva yakadai nekunge tazviisa pamusika wekutengesa nguva yakadai hazvizokwanisika. Saka magetsi akashayikwa zvinotiomera semabhizimisi nokuti magetsi ndiwo musimboti weindustry.
Vaenderera mberi vachitiwo,
ndinofunga muparamendi takanzwa Deputy Minister of Energy vachitaura kuti ZESA inenge ine maproblem. Tiri kukurudzira kuti hurumende igadzirise maproblem acho ekuzesa kuita kuti nyika isave nedambudziko remagetsi nekuti tiri kubva mudambudziko reCovid rakaita kuti production neproductivity zvidzike nokuti makambani anga akavharwa. Saka tinenge tisingatarisire kuti tivhare makambani nekushayikwa kwemagetsi.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanotiwo
kana magetsi akutoshayika zvinoreva kuti mhuri dzakawanda dzinogona kutadza kuwana chekubikisa. Zvekare mhuri dzinogona kutoshaya kana mari sezvo vakawanda vane mabhizimisi madiki ekuzvigadzirira angava madoor frames kana zvakawanda zvinopiswa piswa zveinformal economy sezvo nyika yetu vanhu vakawanda vari kuinformal economy vanoshandisa zvemagetsi kuti vazvivatsire.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo pasina magetsi upfumi hunoenda kumawere.
Ikonomi yanga iri kurakidza some signs erecovery, yanga iri kukwirira kubva nguva yelockdown yatambosangana nayo munana January nana February. Ende tatiri kuona demand yezvinhu zvakada semagetsi ichikwirawo. Ende nenguva yatirino yewinter, demand yemagetsi inotokwira zvakati nyanyisisei. Saka panowanzoitika iwo matambudziko ekushomeka kumagetsi, not just muZimbabwe asi muregion.
Ko, dambudziko remagetsi rave nemakore richinetsa iri ringagadziriswa sei chaizvo? Tabvunza Dr. Chitambara.
Nemadhemu akawanda atingadai tiri kushandisa kugenerata hydroelectricity across the country. Tinowo zvakare zuva, tine capacity yekunge tichiwana magetsi akawanda through solar, even wind energy.
Vamwe vanotiwo makambani makuru anofanira kubatsira hurumende nekutsvaga dzimwe nzira dzekuti vagadzire magetsi avo. Asi Dr. Murefu vanoti zvinhu zvakaoma nekuti
pane michina mimwe mihombe yekuti solar dzimwe nguva haikwanisi kuzosimudza kana kuti solar power yacho inopera imi muchiri kuda magetsi. Vamwe vari kuzvitengerawo magetsi vachisenzesa atinoti majenereta. Asi majenereta anodhura nekuti diesel, mutengo wediesel uri kuramba uchikwira.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaJemusoda vakaudzawo bepanhau reChronicle muna kubvumbi kuti munguva ino yechando vanhu vanofanira kutarisira kudzimwa dzimwa kwemagetsi asi kwete zvakanyanya semakore ose. Izvi zvinotevera mashoko ainge abva kukambani yeKahora Basa yekuMozambique neEscom yekuSouth Africa ekuti havaizokwanisa kutengesera dzimwe nyika dzakaita seZimbabwe mamwe magetsi nekuti naivo vatarisana nedambudziko rekushomeka kwemagetsi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vamwe vagari vemuchinoi vanoti makomiti eParamende ari kufamba achinzwa pfungwa dzevanhu pamabhiri ari kuda kuumbwa ari kupedza mari nenguva sezvo vanhu vari mumakomiti aya vakawandisa uye nguva zhinji vasingaise pfungwa dzinobva muvanhu pamitemo inozoumbwa. Nunorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo pabhiri rinochengetedza pamwe nemafambisirwo enyunyuto dzeveruzhinji Independent Complaints Commission Bill, mumwe mugari wemuchinoi muzvari Abigail Sauti vati havasi kufara nekupa pfungwa dzavo sezvo makomiti aya asingaise pfungwa dzevanhu mukuumbwa kwemitemo.
Chiri kutinetsa ndechekuti munouya nhasi imimi motaura nesu zvamunotaura nesu towirirana pano madzokera kuparliament kana makuzoburitsa bill next time amuburitsa zvatawirirana kuno amenoti zvamunenge muchitaura munenge mazviwana kupi. Saka zvaakutibhowa kuti munoramba muchidzoka kuno kuzotiitisa mukadzokera uko makunoita zvenyu mega. Saka nidhi yacho yekuti susu tichinge tichishanda pamwe chete hatisindiri kuishaya wozvizhinji zvacho takatozviona even bureau rirakabudai kuti zvamakambouya kuno tikawirirana hazvisi izvo zvamakanoita.
Makomiti matatu anoti komiti yezverunyararo nekuchengetedzwa kwenyika, komiti yezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nekomiti inoona nezvemitemo ndiwo ari kunzwa pfungwa dzevanhu. Asi muzvari Sauti vati basa iri ringadai raitwa nekomiti imwe chete kana kuti vanhu vashoma, kwete kupedza mari zviri kuita makomiti aya vachiti mari iyi ingadai ichishandiswa kutenga mishonga muzvipatara izvo vanoti hazvina mishonga yakakwana.
Basa kurangirira muri kuita ku parliament makawandisa vedu we nyika yakaomerwa makliniks ana kana zvino patara zvina kana Jackson kana Paraset mota dza muri kupiwa dziye dzakawandisa dzinofanira kunge dzichitogadzira nyika dzichitogadzira hutano hwevanhu izvozvi huri panguva yakaoma makawandisa kutaura chokwadi dai mambo katwa nhamba yaita shoma takwanisa kugadzisa ekonomi yenyika vanhu vararama vaita basa.
Asi sachigaro wekomiti yerunyararo uye vanga vari sachigaro pamusangano wanhasi vaDavid Pararenyatwa vati mutemo unosungira kuti nhengo dzose dzekomiti idzi dzipinde mumisangano kuti kana voziya nyaya dzinenge dzabva kuvanhu muparamende vange vachiziva zvataura vanhu.
No, the idea iripo ndeyekuti it's a committee. So ndozvinoda parliament inoti vari mukomiti iyoyo yemuparliament ndovanoita out. So it is important that everybody are in the committee auye onzwa ma views so that when they are in parliament they are able to articulate from a point of knowledge what is transpired. So yekuti vauya, there is no way ma parliamentary committees can be made smaller because the number of committees are small.
Vanhu vakawanda vataura pamusangano uyu kusanganisira mai Jessica Tongona vati havasi kufara nebhiri iri vachiti riri kupa mutungamiri wenyika masimba akawandisa kuti aite zvaanoda uye achifanirwa kuisa sachigaro waanoda.
Masimba mazhinji anenge achibva kuna president kunyange zvazvo zvichinzi vanoapointa zvinenge rakazvimiririra bato but mashure kwebato kwen green independent ningrini kune masimba a president anowandisa anozotiremera.
Asi mumwe mugari vatomi mwanza vashatirisa vanhu vakawanda vachiti mutungamiri wenyika anofanirwa kupiwa masimba akawanda mubhiri iri.
Masimba hasi kusheyana tidati padzokorodzi anoda inisani vanhu vangu tavakuti ii project chairman da kudzokorodza panyaya yemasimba musaone kuipa kwechimwe kana musati mapa panyanga munhu anovhoterwa kupiwa masimba tisitamupa mandeti zvokuti asarudzani mazuva anoti kutoona even vamwe vaitombovawo kumaopozisheni vachisarudza vachipinda muzvimakomisheni chinhu ichi chakanaka chakadai ichi masimba pamunhu anonzi purezidendi asitaura zita remunhu Tomi Mwanza anongonzi purezidendi ari kutonga nyika ngatimupe masimba ake zvo zvati kuenderera kuelection.
Mumwe mugare akaremara muzvari Nolin Bangara vati panofanirwa kusimbiswa nyaya yemitauro kusanganisira mitauro yemaoko kuitira kuti vasinganzwe nekutaura vakwanise kupa zvitemo zvavo vakasununguka.
Vanhu vane dambudziko rehearing impaired vabaya vanhu vane vanhu vachamirirawo vanhu vane sign language kuitira kuti pakana anomhanga anyaya yake kune vanhu vasingazive kuti sign language zvorevei saka anogona kudzvinyirirwa nekuti vanhu vanenge vasina kuzova kuti komuneni yacho yakamira sei kunyange ipapo shuwanhu vapagadziriswa because vanhu vasinganzwi nekukwanisa kutaura vari kudzvinyirirwa zvakaomarana.
Pange paine nhengo dzeparamende makumi maviri nenhanhatu dzapinda mumusangano wanhasi uyo wapindwawo nevagari vanodarika zana nemakumi mashanu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Kwazwai, vateereri vestudio 7. Ine ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8 PM. Muchirongwa chanhasi tirikuendera mberi tichizeya nyaya yechirongwa chehurumende chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19. Tichatarisawo mabasa ari kuitwa nevechidiki akanangana nekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekupedza huori munyika. Muri Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8 PM manheru. Rwano muineni Michael.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Makanzuro eHarare nechitungwiza anoenderera mberi achiputsa midziyo nezvivakwa zvisiri pamutemo. Hurumende inowedzera lockdown muguta reKwekwe kwemamwe masvondo maviri. Banga guru rebudiriro muAfrica rinoti riri kufara nemabatirwo akaitwa basa nekanzuro yeguta reBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 8 kuNhlangula 2021 musithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abahlali bakobulawayo bathi lanxa besamukela ukubunjwa komthetho ozakwenza kube le commission ezaphenya amacala okuhlukuluzwa.